vachitaura apo vapa masanitizers kune imwe komiti yevagari inoona nezvekuchengetedzwa kwezvibhorani muward 43 kana kuti water committee vanoona nezvekufambiswa kwebasa mucommunity water alliance vahard life mudzingwa vati vaona zvakakodzera kuita izvi sezvo vanhu vasiri kudzivirirwa kubva kucoronavhairus pazvibhorani muguta vamudzingwa vati zvavaita izvi zvinoreva kuti munhu anenge azora mushonga chete ndiye anofanira kubata pombi pachibhorani kuitira kuti utachiona hwecoronavhairus husapararira
vanhu havachatenderwi kuti vabate chino kuti transmission ndikabata pana ndine covid-19 mumwe munhu akaya akabata ipapatotoro saka zvino zvakuda kuti komiti vanhu havachatenderwi kubata te komiti toipa masanitizer vanogeza chi nemasanitizer zai kuitira kuti ivo vakabata hazvina chi problem saka tapa masanitizer ndo vanenge vakuti bhaketi rako roya rotsveta ndo vanobata te pachivhura tedu iwotora bhaketi rako kana razarodi public haichabati matepu
vativo vane urongwa hwekuti zvibhorani zvese muguta zviiswe mapambu emagetsi anobva kuzuva kuitira kuti vanorarama neurema varerukirwewo pakuchera mvura
but umwe urongwa muchi hwatinawo ndo hwekuti tiise masolar system atiri kutaura nefisin yakadai why because zviri friendly even kumapersons with disabilities pavanhu vanorarama neurema kuti akwanise kushandisa chibhorani chiya chekudhaya chemanyoche even madzimai chinovaremera zvisingaiti
mumiriri webudiriro munational assembly vacosta machingauta vaudza studio 7 kuti zvaitwa necommunity water alliance zvakanaka chose asi vakati hurumende inofanira kupa makanzuru mari yekuti awanise vagari mvura yakachena vanoti kana izvi zvikaitika hapazoita mitsetse pazvibhorani
asi dambudziko rimwe ndongara maona apa nderekuti pakaisiwa matepu aya kapasina kutarisirwa pangauya chirwere ichi saka matepu acho pachawo haana kusipesa zvema1 mita saka ndozvatiri kukumbira againe kumapositivi stakeholders kuti vakwanise kuti vatigadzirire votibatsirane tigadzirire kuti akure asipese kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka
kanzura weward 43 vanomen makondo vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo community water alliance iri kubatsira nekupa masanitizers ekushandisa pazvibhorani panodiwa mamwe masanitizers akawanda ekuti vanhu vashandise mudzimba vamakondo varatidza kusafara nenyaya yekuti hurumende pakatanga lockdown yakavimbisa kutsigira makanzuru nemari yekuti awanise vanhu mvura asi izvi hazvisi kuitika
nzvimbo dzese dzinoizi hadzina mvura and wana on day 9 but vanhu havana mvura hatitazive kuti mainterventions achoka achauya rini and really we are so worried kuti muno muchirwere chikabata vanhu vese vanoparara
imwe nhengo yewater committee kubudiriro amai Eva Mashere vaudza studio 7 kuti vanofara nezvaitwa necommunity water alliance vachiti vange vatotanga kutora matanho ekudzivirira coronavhairus nekuona kuti munhu wese ageza maoko asati abata mapombi epazvibhorani
chirwere chakatouya zvachose icho chichi hatizivi kuti chinopera rini tinofanira kungozvibata tinofanira kungoteerera zvatinechiudzwawo nevakuru vedu mukuru wenyika ari kutaura zvese izvozvo veheuti vese ari kutaura izvozvo isuwo tinoshanda necommunity kunoku tiri kutaurawo izvozvo haitingi vanhu vari kuteerera
nyanzvi munyaya dzeutano dziri kukurudzira vanhu kuti vageze maoko nguva dzose pamwe nekushandisa masanitizer kuzvidzivirira kubva kucoronavhairus iyo yauraya vanhu vanodarika zviuru 15 pasi rose kusanganisira Zororo Makamba uyo akashaya mwedzi wapera ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.